Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 5 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa orambidza mutungamiri weTripoC vaNelson Chamisa kuita misangano kumasvingo. Bato rezanu PF roramba kuti riri kuita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo. Vakawanda vochema-chema nemamiriro ezveupfumi kunyangwe hurumende iri kuti dhora remunyika rave kudzikama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchiredzi anonzi avharisa nhandare yeChovhani umo manga muchitarisirwa kunge mutungamiri webato rinopikisa reTripleC vaNelson Chamisa vange vachitaura kunhengo dzebato ravo pamwe nekuzivisa vachakwikwidza musarudzo vakamirira bato iri. VaChamisa vatenda kuStudio 7 kuti misangano yavo miviri yarambidzwa nemapurisa. Mapurisa anonzi ati arambidza musangano uyu kuenderera mberi nechikonzero chekuti gurukota redunhu remasvingo vari nhengo yezanu PF vaezi rachadzamira vanga vachivhura zviri pamutemo imwe kiriniki mudhorobha reChiredzi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu muChiredzi vaMakoshoko avaona zvichiitika vanoti mapurisa ashandisa hutsi hunokachidza pakuparadza vatsigiri veTripleC vanga vaungana kuti vasangana nemutungamiri wavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navashoko pamusoro pechiitiko ichi.
Tazviona-ona, tazviona vanhu vakumhanyidzana vachikandwa chiedza sitati chinokachidza chinoita kuti vanhu vatirimuke. But zvinoitika ipapo ndezvekuti nzvimbo yacho yanga yachizokandwa manje. Yanga yava mudhuze-dhuze, yanga yava munzvimbo inogara vanhu veruzhinji, nekuti vanhu vanga vabva kugiraundi nechekugiraundi asi vanga vari nechekunotangira rokesheni. Saka yazokandwa murokesheni iri pedyo nepai nepanzvimbo yestadium iyoyo.
Saka pane vakuwara here muchiitiko ichi kana kukanganiswa nehutsu?
Ini ndatozosangana nemwana wechikoro anga achibvawo kuchikoro ane makore anokwana kuita 12 aratidza kuti akanganisika zvikuru nechiutsi ichocho. Anga achiratidza kuchema zvikuru. Tatozomusimudza tichimubvunza kuti mama vake vaiitei semunhu anga achikura isusu nevanhu vekodzero dzevanhu asi iwani kuchirega vana vachiratidzika kana varwadzira kuberega zvondonisa pana mai vake. Ndikavakumbirisa mai vake kuti vamanyine mwana kuchipatara. Panguva iyoya zvaitika anonzi pane mukomana wandisina kuzoona hanzi azotorwa nemapurisa anga achida kutiraya kudini kubatsira mwana uyoyo. Saka handisi kuziva kuti atorwa nemapurisa chija kuitika ipapo asi pane vanhu vari kuratidza kuchema-chema zvikuru.
Imi muri murwiri wekodzero dzevanhu munoti nematanho atorwa nemapurisa aya maona pachishandiswa chisimba here kana kuti zvinokodzera zvaitika pakuparadza vanhu vanga vaungana?
Tava kunetsa kuti tinyatse kuti zvakamira sei. Chekutotanga chacho chandinetsa nekundishungurudzavo ndechekuti kana paine state event iri kuitika pa50 kilometers pane ivhendi imwe inofanira kuitika ndinofunga iyi ivhendi iri kurehwa sekuona kandaona pagwaro rashandirwa nemapurisa inova iri rupangwana kuona kwangu ishuke kilomitas from Chirezi Central munova manga muchida kuitirwa ivhenti nemusangano weCCC ende nguva yacho inguva yekuti matambirenzi atanga tinoti isusu vanhu vekodzero dzevanhu tinoti vanhu vanofanira kuwanikwa vakasununguka kupande ina
vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vamakoshoko vari parunhare muchiredzi Central nestudio 7 apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu kukandirana makobvu nematete kwatanga sezvo vanopikisa vari kuchema-chema kuti vari kushungurudzwa nevatsigiri vebato riri kutonga rezanupf zvikuru kumamisha iyo zanupf ichiti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Vachitaura nevatori venhaunhasi muHarare, mutauriri webato rezanupf ambassador Christopher Muchangwa vati vanhu vanofanirwa kuteerera mukuru webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakati vanoda sarudzo dzakachena.
President vedu vadiwa nezvakanaka zvavari kuita muno muZimbabwe, muno munharaunda yeZimbabwe nepasi rose vari ndimuramba china havasi kuda zvechina pamaelections aya vada kunonzi clean victory saka havanei nevanhu vari kuita violence vakangozviita chete ripotai
asi kunzvimbo dzakaita semasvingo sematauriro emukuru wesangano rakazvimirira rega recotrad nzvimbo zhinji dzaberekera ingwe
kuno kumasvingo vanhu vari kuunganidzwa vachifikidzirwa kuti inoti glad presence kuna vamakore frandi tavo vakarorwa nguva yekutipurei kutarisa kumasvingo central kuna vadhonijakubvao vari kugara vachifikidzirwa nemaovheterani tikabatapo tinoona kuti muwadi 18 muna vanyandoro mumasvingo central avo vari kugara vachingurudzwa vakasvidza mumba pavo nevanhu vekutikitipa tobva ipapo toenda kutiredzinoti kuna kirieta dambuza uyo unova wakasvika kubva pake achizvinzwa rudzi nemhaka iye akanga aita musangokotera chidhiro
vamuzorodzi vatiwo sangano refazi riri kutyityidzira vatsigiri vemapata anopikisa
izvi tiri kuedzeda zvakare neavo vanotiye fazi vari kutonyora mazita evanhu vachinyora mazita evanhu vachitoiandikabvinza kuti vaitaura vanhu vachitondikabvinza kutiaiwo muchatapa saka izvi zviri kupinza vanhu chando munyika
asi vanozviti mukuru wefas vakuda kwashimutsaka vaudza studio 7 kuti pari zvino havasi kuda kutaura nezvesangano iri
pari zvino ndoda kumbokompetita necampaign handisi kutambira mibvunzo kana chokuita nemaallegation accusation ari kuya kufas ndamboita zvecampaign
kumashonaland west kune nyayawo yekuti vatsigiri vevaimbova gurukota rezvemigodhi vawalter chidhakwa vari kutyishidzi kwawo kuzvimba south nevanopfungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf mumwe mutevedzeri womutauriri webato retripc vafelix magalela mafasbanda vaudzawo studio 7 kuti
tiri kuona isu vetripc kuti vanhu vari kufa vanhu vari kupisirwa mudzimba vanhu vari kuchividzirwa kuti kana mukavhota muchiti munozvinyorera tichakunyororai mese kuti hamugoni kuverenga madzishe nemasabhuku kuri vasadunhu vari kumbunjikidzwa kuti ngavagare nevanhu vachindovavhotera zvese izvozvo hatizi kufara nazvo
mutauriri webato rezapo vamusongerwa lovhu vati bato rezanupf riri kutamba nepfungwa dzeveruzhinji
iko kunotaurwa nevatungamiriri vebato ravo kuti boro point yokuvhotesa nayo haigone kutora masimba kubva kugidi ndozvinokurudzira mhondi idzi
vamuchangwa vatiwo zanupf haina hanya uye haivhunduki nekunyoresa kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika kwakaitwa nevaimbova gurukota uye murongi wemabasa mubato iri vasevhia kasukuwere
vanhu vese varikufamba vachitsvaga kuti vanga musapota agenes asi vanouya vachipa ripoti kuna purezidendi ndikutaura vanhu kokutozoti vanhu vatema vari padhuze naye
asi vari kumirira vakasukuwere amai Jacqueline Sande vatiwo havanei nezvinotaurwa nebato rezanupf
mirira president vedu kuti vasvike titangidzise kukambena pari zvino vanhu vagara vari kutokambena zvavo asi tamirira kuti iye mukuru vachisvika mudzi Zimbabwe vachitendera vachisangana nevanhu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vaite zviri kuitwa nesangano reEuropean Union zvekukurumidza kutumira vaongorori vesarudzo sezvo zvichigona kubatsira kupodza mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachuchisi vehurumende vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vari kuzopikisa mutongo wakapiwa neZuro nedare repamusoro reHigh Court panyaya yekupambwa kwainge kwaitwa mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe uye imwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri. Mutongi wedare repamusoro Judge Priscilla Munangati Manongwa neZuro vakapa mutongo wekuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vainge vasina mhosva panyaya yavaipomerwa yekuti vainge vanyepera kuti vainge vapambwa muna 2020. Vakati mapurisa nevachuchisi vainge vatadza kuroverera vaviri avane mhosva uye mutongi wedare ramagistrate ainge asiri kubata zvakanaka kutongwa kwenyaya iyi zvakapa kuti dare repamusoro ripindire. Asi hurumende inoti mutongi haana simba rekuti apindire panyaya iri mune rimwe dare. Izvi zviri kurambwa nemamwe magweta ari kuti hurumende yave kutsvaga uta nemugate. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbova magistrate vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
Pamutemo nyaya inogona kuenda kunonzi kureview kana kuti kuappeal. Kazhinji maappeal anoitwa kana nyaya yapera, anonzi terminated proceedings, nyaya yanyatsopera. Asi kana nyaya isiri kubatwa nemazvo rinoteerwa negwaro remutemo, atinoti maprocedural issues pachingezi, munogona kutora nyaya iyoyo moiendesa kuHigh Court, ichibva kumagistrate court kuti inoitwa ino inonzi review. Process yereview yakati siyanei neappeal, nekuti paappeal unenge uchiti handina kugutsikana nemutongo wapiwa nedare, asi pareview unenge uchiti handisi kufara nemubatirwo uri kuitwa maprocedures mudare. Saka ava vakaenda vachitisi kureviewa maprocedures, nekuti pakanga paitwa chikumbiro chekuti nyaya iraswe mushure mevatore because of the state case, ana mutsvidzi vapedza kupa uchapupu hwavo. Ndipo payakanga yadhirinikwa application iyoyo kuti anzi aiwa mupemo uripo nemunyorerwo waakaitwa, hapana maprofita akafolowa akakanganiswa namagistrate. Saka nyaya iyoyo yakaenda kuHigh Court and akati kekutanga nyaya dzakadaro dzimbuka kuHigh Court, nekuti otoshamisika kuti zvobva meti zvitonzwa zvaakubuda kubva kusteti.
Pane mimwe mienzaniso here yezvakadai zvakamboitika?
Ongu dziripowo nyaya dzakati dzinoitwa dzimwe dzacho dzinotoitwa zvokutanga, ndofunga makambonzwa dzana hope yechimwemo. Anditiwo makesi zvekuti pane inonzi exception. Paexception tinenge tichitaura kuti mapepa andapiwa nehurumende ana mutsvidzi haasi kuburisa mhosva, saka inyaya inenge isati yatombopinda. Saka pamwe pacho magistrate anoti mhosva ndiri kuchiona, asi ana mutsvidzi vanoragora kuramba vakamira inyaya inogona kuendwawo nayo zvakare, ende dzakatomboendwa nadzo kudare reHigh Court. Maisi ya hope yandiri kutaura yakano exception yake yakanoabhopwa ikoko. Saka zvinoitika kakanyanya kuti proceeding dzasati apera kuHigh Court, nyaya kumagistrate court nyaya yotoendwa nayo kuHigh Court yotonopedzeswa ikoko.
Asi chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vehurumende vati izvozvo hazvisati zvamboitika, chisionekwi mudzi webwe?
Chiri unonya kushamisa apa pakatoona press statement. Isu hatizivi vehurumende vachiisa mapress statement ekuti taakutoenda kumaapila. Apa taakuona kuti nyaya iyi iri kunyanya kutorwa zvichienderana nematongi nyaya dzematongerwo enyika. Isu hatizi kuona iri nyaya ine zvekuita nematongerwo enyika. Tiri kuona pari kuti pane mhosva yakanga yaparwa. Zvinotarirewo pamutero raisoti rati hapana mhosva. They do not need a press statement to do that. They simply need to file mapepa avo dare repamutero rati resupreme court and then they make a conclusion from there.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbo vemagistrate vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Konyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro navatrust chikohora vanotungamira bato reZimbabwe Coalition for Peace and Development kana kuti ZCPD. Blessing Zulu Studio 7 abata vachikohora ndokutanga nekuvabvunza kuti sei vakafunga kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Tarisiro yeremangwana rakajeka vanhu vazhinji havana, ndosaka vazhinji vachitobuda kunze kwenyika nekuti havasisina tarisiro nenyika ino. Zvinoi takati aiwa tine nyika yedu, kuti hatina imwe nyika kusara kweino, hapana kwatinoenda, togara muno totozvigadzirisira nyika yedu. Asi chokwadi chekuti nyika ino kuti igadzirisike inofanira kugadzirisika panyaya yezvematongerwo enyika nemamiriro akaita zvinhu muno. Kuti nyika inoenda yakananga kupi, masimba mazhinji kubudiza nebumbiro remutemo redu anopuhwa mutungamiriri wenyika. Saka neimwe nzira dzara rinozotorwa nenyika ino rinoenderana nekuti ndiye ani anenge ari mutungamiriri wenyika. Ndosaka ndakazvipira pamwe chete nevamwe vangu vakakaita coalition nayo inonzi Zimbabwe Coalition for Peace and Development kuti tikwikwidze mukwikwidzo izvozvo ini satrastchikohora ndikwikwidza kuva mutungamiriri wenyika.
Vamwe vamakabatana navo ndivanani chaizvo?
Iye zvino tine mapato aiva muPoland atakabatana nawo anosanganisira rangu bato reCoalition of Democrats kozoti ravice president wedu wecoalition vanonzi Mai Matibenga vekuTDP, kozoti Secretary General wedu wecoalition vanonzi Reverend Shikanga veRZP inonzi Rebuild Zimbabwe Party, kozoti Treasurer General wedu wecoalition anonzi Peter Gava vebato rinonzi UGPP. Ndo vamwe vari mucoalition yedu yeZimbabwe Coalition for Peace and Development.
Asi katiri kuona kuti hamuna kunge muchikwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munyika yose, munozotungamira sei nyika musina vanokutsigirai mudare reparamende?
Iyoyo inyaya yekungoti mari dzaidiwa dzanga dzakawandisa, nekuti munotarisira kuti kana ukada kuti ukwikwidze 210 constituencies nemalisi maparty list yese aidiwa, wozoita kuti nepresidential mari yacho yaidiwa yaigona kusvika $250,000 United States dollars. Saka tanga tisina mari yakawanda zvakadero, but vanhu vanga vachida kukwidza vanga vatoripo. Asi zvisinei, munyaya yekuti tiite zvinhu zvedu mari dzacho dzishandike nazo tichikwanisa kuita zvatoda kuita zvacho panyaya dzemapungiro enyika, takazoona kuti ngatiitei pasarudzo dzemutungamiriri wenyika, nekuti ndo zvakanyanya kukosha kuti tiwane gwara renyika ino. Kausitarisa manifesto yedu tinototaura pachena kuti chero tikahwina tinoda kuti tive neinclusive government.
Vatrust chikohora vanotungamira bato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuyambira mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru ari kuramba kutambira mitero inobhadharwa iri mumadhora emunyika, vachiti vari kutyora mitemo. Mugwaro ravakaburitsa nezuro muzvinafundo Ncube vakadoma nezita kanzuro yeguta reHarare, vachiti ndeimwe iri kuramba ichibhadharisa mitero madhora ekuAmerica vasiri kutambira kurudziro yavo. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kusagadzikana kwemitengo yezvinhu zvinotengeswa zviri mumadhora emunyika ndiko kuri kukonzera kuti makanzuru pamwe nevamwe vemabhizimusi vatare mitengo yezvinhu mumadhora ekuAmerica. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kukanzuru yeHarare, asi meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira pataenda pamhepo. Hurumende pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vari kupembera vachiti dhora remunyika rave kugadzikana, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zvehupfumi dziri kuzvipikisa dzichiti hapana chine makushe chiri kubatika sezvo hurumende iri kuzvikwidza ndege yemashanga. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara pamusoro penyaya iyi.
Maonero angu ini zviri kuitwa nemalocal authority ndo zviri kuitwa nevemabhizimusi vakawanda even vemuzvitoro vakupega mitengo yezvinhu zvavo zvavanotengesa nemaUnited States dollars. I think zvazvichanyanya kukonzereswa nekukwira kwakuchiita zvinhu in terms of mazim dollars, mapricing kukwira kwanga achiita zvazotisvitsa pahyperinflation yatirei. Zvazvakudhurira vemabhizimusi kuti vange vachingochinja chinja mitengo zuva rega rega, saka vazhinji vakungoshandisa maUnited States dollars.
Asi iwo makanzuru ari kurambawo here dhora remunyika?
Zvachiitwa nemakanzuro vazhinji mazira andiri kuita vange vasiri kuramba mari yemuno, vange vachingoti tinopega services in the US dollar which is more stable. Zvachingoitwawo even kune vanhu vari kutengesa physical products not necessarily ma services muzvitoro, then munhu opiwa mukana kuti anga achibhadhara either nemaUnited States dollars or nemaZimbabwean dollars. Izvo zvinovabatsirawo kuti nekuti makaona even kubhadharwa kuita vanhu mari masalaries nemawages, vanhu vazhinji vakushandisa blended approach kuti vanopa vashandi imwe chimwe chidembo maUnited States dollars, chimwe chidembo ari mazim dollars. Saka zvinobatsira kuti vakwanisa kunge vachimobhiliza imwe mari yavanozobhadharawo vashandi vavo nemaUnited States dollars, then imwe nemaZimbabwe dollars, especially panguva iyo maekonomi ambenge maita bit of shortage yemaZimbabwe dollars.
Tiri kunzwa hurumende ichiti dhora remunyika ragadzikana, nekudaro hapana vanofanira kunge vachiriramba. Muri kuonawo ragadzikana here Dr. Chitambara?
Pari zvino tiri kuona kuka kugadzikana ikako nenyaya yekushomeka kwemari yemuno pamaketi.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Danho redare remakurukota nezuro rekupa mamwe madzishe nevakarwa hondo yerusununguko mvumo yekuchera zvicherwa riri kuonekwa nevamwe sedanho rakanangana nekuda kutsvaga mavhoti munguva yesarudzo. Danho iri rakaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vachiti hurumende iri kuda kusimudzira vari kupiwa migodhi ava. Mamwe madzishe akapiwa mvumo iyi ndiIshe Marange veTefra Mining Syndicate naIshe Chiwara veChiwara Mining Syndicate. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwe mafungiro avo panyaya iyi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kusanzwisisa chinonzi mining kuti chii, uye nekusaona mukana uripo pazvicherwa zvenyika kuti kana zvicherwa zvakanaka zvinorevei kuupfumi hwenyika yese. Saka mining kana ichiitwa pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa pakuchera mugodhi. Hazvingorevi kuti ukangonzwa apa pane gold ukatopiwa mugodhi iyoyo watova mupfumi panguva iyo. No, panodiwa ruzivo rwemining yacho kuti inofambiswa sei, panodiwa mari yatinoti capital. Saka izvi zviri kuitika izvi ndezvematongerwo enyika uye tapinda munguva yesarudzo, ndizvo zvada kufadza masabhuku nemadzimambo uye kufadza mawar veterans.
Saka muri kuti here madzishe nemasabhuku nemawar veteran havakwanisiwo kupinda muzvemugodhi here?
Sabhuku yedu vane basa guru ravanofanira kuti vaite munyika rekuita kuti vanhu vagare zvakanaka kutonga mosha dzinenge dzichitika matunhu kusimudzira runyararo mukati mumatunhu. Zvekare mawo veterans vanewo unyanzvi hwavo hwanga huri hwekurwira nyika. Iko zvino hurumende inofanira kunge iine maresources ekuchengetedza mawo veterans edu, kwete kuvapa basa risiri ravo.
Takambonzwa kumashure uko zvichinzi zvicherwa zvakaita sana chrome hazvichatenderwi kungoburitswa kunze kwenyika zvichitengeswa zvakadaro, asi tanzwa iko zvinova kuti zvaakubvumirwa kuti vagone kutengesa, mamwe makambani ari kutopiwa mvumo yekuita izvozvo. Zvinofamba sei mitemo iyi? Inogadzirwa nani?
Chinhu chinenge chiri kuitika ndechekuti vanhu vanenge vakaisa mutemo unenge waakuvasungirira. Chinhu chiri kuitika muZimbabwe ndechekuti mining haina connection neikonomi yenyika, isekta yabatwa nemakoronera. Saka zvichida vakaisa mutemo iwoyo vaakusungirirwa nemutemo iwoyo, vaakutadza kubuditsa maminerals pamadiro. Ndosaka vaakuti mutemo uyu ngaudi ngaubviswe kuitira kuti vasununguke kubuditsa chrome pavadira zvavo.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Mumwe mutevedzeri wemunyori webato reANC muSouth Africa, amai Nomvula Mokonyane, vanoti vanotsigira danho rakatorwa negurukota zvemukati menyika Varon Motsoaledi rekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits zvidzoserwe kumusha. Zvizvarwa zveZimbabwe zviuru mazana maviri, ndinodzokorora, zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika chiuru zana nemakumi manomwe nezvisere, kana kuti 178,000 ndizvo zvine magwaro aya. Dare repamusoro remuSouth Africa rakapa mutongo wekuti zvainge zvaitwa navamotsoaledhi pakuda kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi kupera kwemwedzi wapera zvaisava pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Exiles Forum Vatino Mambeu.
Zvinoratidza chete kuti vashaya munhu wekupomera mhosva mukati mekukundikana kwebasa ravo rokuita kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvigare zvakanaka. Saka vaona zvakakodzera kuti vamemere maZimbabweans mhosva kuti ndivo vari kutadzisa kugara zvakanaka mukati menyika. Asi tinoisa zvechikumbiro kwavari tichiti chero vakanotarisa mukati memajere, uwandu hwevanhu vari mukati memajere hunodarika about 500,000. Asi kana totarisa kuti maforeigners kana kuti vanhu vekune dzimwe nyika varimo mukati momo havadariki 20,000. Saka zvinoratidza zvega kuti kutsvaka vekunemera. Saka isu taikumbira kuti ivo vehurumende yeSouth Africa tene vatora nguva yavo vachitevedza zvakataugwa nematare edzimhosva akati indai munonanzirira mutaurirane nevamakanga makapa mapepa kureva zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti ndeipi nzira ingaita kuti munhu wese ari rikwikwi. Havana kunzi vasaita basa ravo kwete, vakanzi vanokonsulta kana kuti panova nekutaurirana. Saka chikumbiro chedu ndechekuti vanhu ngavataurirane voziva kwatinobva nekwatinoenda, pasava nekumbonzikidzana pakati pedu nehurumende.
Asi imiwo sesangano muri kumbotaurawo here nehurumende yeSouth Africa?
Tinogara tine urongwa hwekutaura navo nguva zhinji tichivazivisa mamiriro nemararamiro anoita zvizvarwa zveZimbabwe. Saka tinenge tingovakurudzira nguva nenguva kuti dai vatarisa izvozvo uye nekuziva kuti zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zviri muno hazvina kuuya kuzotora chete, asi zvine zvazviri kucontributa kana zvazvinoisawo mukati nemararamiro nemagariro evanhu vemuSouth Africa. Vazhinji vacho vari mumabasa, vanobhadhara tax, vanobhadhara mutero. Vamwe vacho vane makambani anotobatsira kuti zveupfumi hwenyika yeSouth Africa zvibudirire uye zvimire zvakanaka. Saka tinenge tichivakumbira nguva nezvinhu kuti vatarise zvinhu zvakaita saizvozvo vasati vaita urongwa kana kuti vasati
Vatino Mambeu vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum apo tiri kutarisa nezvedanho reANC irori rekuti vane Zimbabwe Exemption Permits vadzoserwe kumusha. Anokuonekai nemufaro, ndiri wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Njebele.